Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera zvita 5/2020 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wasvika pazviuru 10,541 kana kuti 10,547 mushure mekuwanikwa kwevamwe vanhu 123 vaine chirwere ichi uye kufa kwemunhu umwe chete kuManicaland. Kuvhota kwekusarudza nhengo dzeutungamiri hwematunhu madiki kana kuti District Coordinating Committee kwebato reZANU-PF kunononoka kutanga mumatunhu akawanda nekuda kwezvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance Vatendai Biti vanobvisiswa zviuru 10 zvemadhora emunyika semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekurova mumwe mudzimai wekuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wasvika pazviuru 10,541 kana kuti 10,547 mushure mekuwanikwa kwevanhu 123 kana kuti 123 vaine chirwere ichi. Munhu mumwe chete akafawo nezuro wakare kudunhu reManicaland. Pavanhu vabatwa vaine chirwere ichi 107 kana kuti 108 vanhu vagara vari munyika kuchiti vamwe 15 vanhu vakadzoka kubva kuSouth Africa. Uwandu hwevanhu vafa munyika wasvikawo pa 200 kana kuti 208. Johns Hopkins University yekuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 56,000,000 ane zviuru 30 vafa vachidarikawo 1,000,000 nezviuru 521 kana kuti 1,521,000. America iyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa neCOVID-19 pasi rose yave nevanhu vanodarika 10,103,390 kana kuti 14,373,000. Vanhu vafa vadarikawo zviuru 290 nezvipfumbamwe kana kuti 279,000. Nyika dzinosanganisira iyo America neBritain dzinoti dzave nenhomba inokwanisa kudzivirira kupararira kweutachiwana unokonzera chirwere cheCOVID-19. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri veMDC Alliance Vatendai Biti vabhadhariswa zviuru 10 zvemadhora emuZimbabwe semari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo panyaya yavari kupomerwa yekurova mumwe mudzimai wekuRussia amai Tatiana Aleshina muHarare svondo rapfuura. Kuvhota kwekusarudza nhengo dzeDistrict Coordinating Committee dzebato reZANU-PF mudunhu reMidlands kwanonoka kutanga nekuda kwezvimhingamupinyi zvinosanganisira kunaya kwemvura yakawanda. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kusvika panguva dzao hanmaskati, kuvhota kwange kusati kwatanga munzvimbo dzakawanda dzange dzichifanirwa kuvhoterwa nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakasiyana siyana. Kuvhota kwange kuchifanirwa kutanga na 8 mangwanani kuchipera na 4 masikati. Asi pasvika Studio 7 pachikoro cheChaplin kuma 9 makuseni pange pakavharwa. Mumwe wevanochengetedza pachikoro ichi uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo sezvo ati havabvumirwe kutaura nevatapi venhau ati anga akanzwa kuti pane sarudzo dzichaitwa pachikoro apa asi dzange dzisati dzatanga uye anga asingazive chikonzero chekuti sei dzanonoka. Vachizivisa vatapi venhau nemafambiro ari kuita zvinhu vakafano bata chinzvimbo chemutauriri webato rezanu PF vaPatrick Chinamasa vabvuma kuti sarudzo dzanonoka kutanga munzvimbo zhinji. Vati kunyange hazvo zvose zvinodiwa zvange zvavepo nezuro manheru kusanganisira mapepa ekuvhotesa kana kuti maballot papers kugwa kwenorth mapepa aya anonoka kusvika nekuda kwekuzara kwenzizi.
Mvura iri kuti popopo kwese kwese zvakanganisa kuenda kwemaballots edu. In fact pane motika dzakanyura dzadzine maballot boxes dzakazototsvagirirwa kuchitodzinyurura sei pakaita chipitipiti wanaona kurara. Kwari kuita izvozvo kwese kwari kuenda vanoti imvura chete iri kuti popo zvinoita kuti zvinoitse kuti tinotanga sei. So hapana zvatanga paito that I can tell, but tichanzwa by the end of the day kuti kune kwatangwa here endi wafamba zvakadini.
Bokare District Coordinating Committee rinenge rine nhengo 23 asi zvimwe zvinzvimbo zvitatu kusanganisira chemumiriri wemadzimai newe vechidiki zvinozovhoterwa pashure nemapoka maviri aya. Vachinamasa vatiwo nevamwe vakuru vakuru vepolitbureau vanosanganisira mukuru weboka remadzimai amai Mabel Chinomona navaPaul Mangwana ndivo vakatumwa nebato ravo kuzoona zviri kuitika mudunhu reMidlands. Asi vati kune nhengo 6 dzemakomiti ematunhu maviri eBulawayo neManicaland dziri kushanda pamwe nevedunhu reMidlands pakuona kuti sarudzo idzi dzafamba zvakanaka. Vachinamasa vati bato ravo rakabvumirana kushandisa gwaro rebato ravo revavhoti ra 2017. Vati bato ravo rinokoshesa kutevedzera matano ekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vachiti izvi zviri kutevedzerwa pasarudzo idzi. Vanhu 120 ndivo chete vanovhota musarudzo idzi uye vachinamasa vati izvi zvinoita kuti sarudzo idzi dzisanyanyonetsa kuita.
Tawimbisa nekukurudzira kuti tikwanise kunge tichichengeta COVID-19 regulations.
Pakupindura mubvunzo wekuti vanoona sei uwandu hwevanhukadzi vari kuda zvinzvimbo musarudzo idzi, vachinamasa vati vanoshushikana zvikuru kuti vanhukadzi ava vashoma. Amai Chinomona vatsinhirawo izvi vachiti chikonzero chikuru ndechekuti vanhukadzi vakawanda vachiri kutya kuda kupinda pazvinzvimbo zveutungamiri nekuda kwetsika yekufunga kuti varume chete ndivo vanokodzera.
Une kanenge kakujairira kanowanikwa kubva kuna ana baba iwo vanofungidzira kuti chigaro cheucheya chinofanira kunge chiri chemunhu wemurume. Zvotojairira nyangwe madzimai acho otobvuma kuti panofanira kunge pane munhu wemurume, asi tiri kuedza nepatinokwanisa kuti madzimai ami pazvinzvimbo zvose kubvira pana uchee ipapo kusvika pane pekupedzesera.
Senzira yekuedza kubudisa zvinhu pachena, vachinamasa vati zvinenge zvabuda musarudzo zvicharatidzwa panzvimbo dzose dzinovhoterwa, asi zvose zvichabuda musarudzo zvichazoziviswa kumuzinda webato muHarare. Sarudzo dzemaDCC dzakambenge dzambosendekwa parutivi munyika mose nekuda kwekuti dzakakonzera mutauro mukuru mubato rezanu PF kunyanya mudunhu reMidlands umo makamboita mhirizhonga. Asi vachinamasa vati sekuziva kwavo kwange kuine runyararo munzvimbo dzose dzange dzichiitwa sarudzo, vati nekuda kwekuti dzanonoka kutanga sarudzo dzinogona kuenderera mberi mangwana uye zvinenge zvabuda zvozotanga kuziviswa nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Zvichakadaro, sarudzo dzemusangano wezano PF kuManicaland dzekutsvaga vachange vari nhengo dzeDistrict Coordinating Committee kana kuti DCC zvinonzi dziri kunetsa kubatanidza sezvo mapepa ekuvhotesa ari mashoma uye vanhu vanotarisirwa kuvhota vari kupfurikidza vanotarisirwa kunge vachivhota, uyewo pane dzimwe nzvimbo mapepa ekuvhotesa asiri kukwana. Mutoro wedu enhau Loida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
Kuno kuManicaland nzvimbo dzashanyirwa neStudio 7 dzange dzichitarisirwa kunge dzichivhoteswa vanhu kwange kusina vakawanda vaendako uye nekumwe kunotarisirwa kunge kuchisvikwa. Zvabuda kunzvimbo idzi kwange kusina zvakanyanya zvaitika. Dzimwe dzenzvimbo dzange dzichivhotera vanhu pasarudzo dzeDCC idzi dzinosanganisira Bering Primary School, Mutare Junior School, Chiefs Hall nekumwewo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rezano PF kumanikaland vaKenneth Saruchera vanoti vanofara nekufamba kuri kuita basa. VaSaruchera vanoti vanotarisira kuti zvichabuda musarudzo zvinoziviswa mangwana. VaDaniel Mackenzie Ncube, sachigaro wezano PF kudunhu reMidlands, ndovari kuona nemafambisirwo ari kuitwa sarudzo kuno kumanikaland.
Zviri concerning my ballot papers, kuti my ballot papers akashota, but taona kuti sezvo ballot papers akaprintwa ari mashoma in some cases nokuti because of time nenguva yayapera, saka tabalansisa kuitira kuti kumwe kuno instead of 120 kuinde 80 kuinde 90 tozoona pakuvhota apa, kuitira kuti pamwe pane pavhota vari vashoma totora maballot papers tichivamuvha achienda kumwe, so that munhu wese apiwe mukana wokuvhota.
VaMackenzie Ncube vanoti kunyange hazvo chiitiko ichi chanonoka, vari kuedza napo sepo vanogona napo kuti zvinhu zviitwe pajekerere. Vanoti zvakare mamiriro ekunze akanganisa kufambiswa kwebasa rekuvhota nhasi.
Ari zvino tichangopedza kudiploya, zvatitorera nguva yakati o, asi vanhu vaida inda out kuitira kuti vanhu vese vezanu PF vane chido chokuvhota vapiwe mukana wokuvhota. Isu sezanu PF tisu tinosimbisa zvikuru democracy, saka internal democracy yedu inofanirwa kuonekwa kuti is true, iri right, and inoencourage kuti vanhu vazviexpresse zvido zvavo zvibude vavhotere munhu wavanoda kuti avatungamire.
Zvichakadaro, vaMackenzie Ncube vanoti zano PF iri kucherechedza zvakare kuti sarudzo idzi dziitwe pasina njodzi yekuti pane vangabatwa nechirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekutevedzera zvakatarwa neveutano.
It's important kuti COVID-19 maregulations acho atevedzere sezvari, nokuti zvino yakusimukira zvakare, saka tidi kuti vanhu vedu vakuvara neCOVID-19. Saka face masks, sanitization in some cases, using sanitizers, zviri kutevedzekwa. Saka vanhu vedu now they are well aware of the dangers of COVID-19.
Vari kukukwidzana pachigaro chepamusoro-soro chedunhu reManicaland cheusachigaro vanosanganisira vaimbove murwiri wehondo yerusununguko vaIvan Mbengo, muzvari Cecilia Gambe, vamuparutsa naamai Lorine Mukodza. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Zimbabwe chiri muAmerica, muzvari Patience Mberengwa avakashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi muguta reNebraska vari kutarisirwa kuendeswa kunoradzikwa kumusha mavhiki anotevera sezvo vasina veukama munyika iyi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kubatanidza mari kuti mutumbi wamuzvari Mberengwa uendeswe kumusha kwavo kuchitombo Rwizi kumashonaland west. Muzvari Mberengwa vanga vagara muAmerica kwenguva ndefu uye vavakidzani vavo kuNebraska kwakare vanoti munhu aifarira kubatsira vamwe, izvo zvaita kuti vazhinji vatambanudze maoko mukuunganidza mari yekuti vaendeswe kumusha. Mumwe mugari wekuNebraska vapinewo moyo vanoti shuviro yavo ndeyekuti muzvari Mberengwa vakwanise kunoradzikwa kumusha kwavo sechikumbiro chakaitwa naamai vavo. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navamoyo kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Takashayikirwa nehazvadzi yedu Patience Mberengwa anobva kuZimbabwe kunzvimbo yeChitombo Rwizi. Akashayikwa neSaturday around 4 p.m. so 28 November. So as you are speaking, tikutoreza mari yokuti titumire mutumbi wake kumusha because family yake isiri kumusha, hapana ariko kuno. Patience taigara tese, saka kusvika pakuzoshaya ndindaitovhizita nedzimwe shamwari kuna kuhospital.
Vanga vachisimbirwa nei?
She was having problem namakumbo ake anga vazvimba, saka akazoenda kuchipatara. Vanga vachizofanira kudischargewa. Then all of a sudden we heard that she had a heart attack. kuti akazova uraya vachitofanira kunge vakabuda muchipatara.
Vanga vaine makore mangani ekuberekwa?
Vanga vane 40, born December 1, 1979.
Iko kuno vanga vari kubata mabasa api?
Vava shanda ku insurance. Vanga shanda nezve insurance.
Saka pari zvino hurongwa hwakamira sei?
Pari zvino pane GoFundMe yatakaita kuti tireize mari yekuti tumire mutumbi wavo kumusha.
Vanga vaine mhuri here yavo?
Vanga vasati varohwa, vanga vari single.
Mari yamuri kutarisira kuti mukwanise kunge muchiunganidza yakamira sei?
Right now target yatakatarisa $20,000 and we're almost halfway there.
Vanenge vachida kubatsira vanofamba sei?
Vanenge vachida kubatsira vanokwanisa kuisa pa GoFundMe ipapo. Kana vachida madetails vanogona kundibata parunhare +1 402 310 1661 +1 402 310 1661. Vakandibata ipapo then ndinobva ndavapa madetails ekwavanokwanisa kutumira mari kana vachida Zelle kana Cash App, but mainly I emphasize kuti vatumire pa GoFundMe.
Izvozvi mhuri yavo iri kuZimbabwe iri kutambira sei zvaitika izvi?
Vakashokeka nokuti vavachitofunga kuti vachauya kumusha. Samama vacho vanga vakatoshayikirwawo nababa vavo muna zvekuti ndo zvimwe zvakazoita kuti musikana uyu arware nenyaya kunyanya kufunga.
Vanga vari mumwe wevakidzani vamuzvare Mberengwa vapineo moyo vachitaura vari kuNebraska muAmerica naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuHong Kong wasimbisa kurudziro yekuti paumbwe hurongwa hwakazvimirira hoga hunogamuchira zvinyinyoto zvinopomerwa mapurisa panguva iyo paine kuchema-chema munyika iyi, pamwe nekunze kwenyika nekusungwa-sungwa kwevanhu pamwe nekushandiswa kwechisimba nemapurisa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ane sangano riri kushanda nemadzimai nevana vechidiki panguva iyo Zimbabwe nepasi rose vari kurangarira chirongwa che 16 days of activism against gender based violence.
Zita rangu ndinonzi Mai Mkanyara Cynthia Mkamone, ndinoshanda kubazi remadzimai rinonzi Young Women Christian Association of Zimbabwe.
Mabasa api yamuri kubata panguva ino ye COVID-19 uye chitarisa nyaya ye 16 days of activism against gender based violence?
Ndingati tiri mumazuva 16 atinocherechedza mirishonga inoitwa pakati pemadzimai nevanhurume. Asi zvikuru isu takatarisa mirishonga inoitwa kumadzimai navasikana. Saka nguva ino takabatana namamwe masangano emadzimai kuti tive nekutaura kune simba, tichikumbira kwazvo kuti tiwane runyararo, tiwanewo madzimai anoremekedzwa, tiwane kumbunyikidzwa kwese kunoitwa kumadzimai kupere. Tinoita mitambo yakasiyana-siyana nokukurukura kwakasiyana-siyana tichitaurawo kunyange navanhurume navakomana kuti varemekedze madzimai navasikana. Takatanga kutozviita kubva musi wa25 tichipedza musi wa10 rinova ninge riri Human Rights Day. Kuti seZimbabwe takapinda mumazuva aya tiri mukati meCovid, tiri mukati zvemeurombo.
Zvii zviri kusanganikwa nemadzimai panguva ino?
Madzimai ari kusanganikwa nemhirizhonga. Muchaona kuti mhirizhonga dzanga dziripo hadzo, asi dzazowedzera nekuti vanhu vakugara pamwe chete vachisungirwa kugara semhuri yanengati lockdown. Zvino zvisina kujairwa nekuti kune curfew, vanhu vakugara pamwe chete. Kana kune vaya vane ukama husina kumira zvakanaka, ningati marelationship havasina kuinvesta maari, zvinhu zvinoita kuti kukonana kuvepo. Zvikuru zvichikonzerwa nekuti kune urombo. Vana baba mari ishoma nekuti mhuri irarame. Raramo yemuZimbabwe yave kunetsa, uyewo zviri kugozha, kune nzara, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. kune zvirwere saka izvozvo zvose zvinoita kuti ukama hwevanhu rume nevanhukadzi mukati memba huve hunokanganiswa nenyaya yekuti tine dambudziko redenda rakabata pasi rose asi chikuru chatinoda kuti titarise ndechekuti isu samadzimai tine zvishuviro zveduwo zvatinoda kuti vakomana navarume varemekedze ukama huripo ziso ravo kana rakatarisa munhukadzi rionewo semunhu anongoonekwawo neziso rakafanana nekuona murume nekuti hapana chakasiyana ipapo asi takaona kuti tine vanazve vaitswa pamuviri vakawanda tine vanazve vambunyikidzwa pabonde tine vana kunyange navo vechikoro nekuda kwokuti vanga vasingaendi kuchikoro vazhinji vana ava vakazopedzisira vakuita nhumbu saka izvozvo zvinhu zvatiri kuona sokuti zvawedzera pamanhamba atinogara tichiona zuva nezuva tiri kutoti isusu ndezvipi zvatingaitawo samadzimai kuti tinzwike uyewo tinoda kuti varume nevakomana vapindewo panyaya iyi vatibatsirewo vachiudza vamwe varume nevakomana anenge ati male champions
munowanikwa muchishandira munzvimbo dzipi
toshanda mumaprovinces ese yatine mizinda yedu mukuru wedu uri muno muHarare asi kuBulawayo Gweru Bhindura kunyange nekumasvingo tirikowo kwese ikoko
vakomana nevarume vamunoshanda navo vanenge vachiita mabasa ei
vakomana vatinoshanda navo nevarume ava tinovadaidza kuti male champions vatinotarisira kuti vatibatsirewo kusvitsa nyaya iyi kunana baba nokuti kusiyana kwemikana pakati pavanhukadzi navanhurume chino chakagara chiriko nokuti Zimbabwe ine patriarchy varume vanoonekwa neziso riri nani kukunda vanhukadzi zvoita kuti kunyange mikana munzvimbo dzekutonga zhinji dzina varume kudarika vanhukadzi asi vanhukadzi ndivo vakawanda kudarika vanhurume muno muZimbabwe saka tinenge tichishuvira kuti varume navakomana vatibatsirewo kuti vanhukadzi vane zvavanogonawo kuti vaite kana vakapuwa mukana yakaenzana navo uyezve tine chibatsira kuti mirishonga haizi iyo inopedza dambudziko rokukonona mukati medzimba asi vanhu vataurira nemurudo zvine ruremekedzo vachiremekedzawo madzimai nevanasikana zvinhu zvatinokurudzira chose izvozvo zvatinoti vakomana vaya mamale champions edu pavanoita nyaya vachiita mitambo yakasiyana siyana nyange pavanoindaracta vakurudzirewo vamwe vavo kuti aiwa mirishonga inoputsa mhuri inokuvadza rudo asi tikashanda pamwe chete namadzimai tichimaremekedza tinogara zvakanaka tinotowana funding inototibatsira kuti tiite mitambo yatinoti varume navanhukadzi vanzwisisane tiremekedzane tionesane kuti aiwa zvinogona kuitwawo nomunhurume munhukadzi anozvigonawo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi ngatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya iye zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu our lives nhasi tine hurukuro namuzvare Linda Masarira vanove mutungamiri webato relead pamusoro pechirongwa chebato ravo chekuunganidza masignicha egwaro rekupokana nekurudziro yekuti vana vari pasi pemakore 16 kusvika pamakore 12 vange vachipiwa zvikwanisiro zvepabonde nezvimwe zvinofanirwa kunge zvichipiwa vanhu vayaruka vane makore 10 zvichikwira ngatinzwei hurukuro yedu
tinoona zvisina kodzero kuti mwana mudiki awanikwe achinopiwa izvozvo zvekudzivirira pamuviri petisheni iyi tanga toda kuendesa musi wechipiri asi taane vanhu vazhinji vari kuda kuisawo maorganization avo nemasignature avo papetisheni iroro saka tambozvimisa kana tichinge takunda tazadzikisawo zvido zvevamwe vakatibata parunhare vachitaura kuti vada kuwedzerawo maorganization avo nemasignature avo vachinge vasadzikisa tozoronga zuva ndofunga svondo rinotevera racho
saka muri kuita izvi muri sangano ripi
petitioni takainyora tiri bato relabor economist and african democrats lead randinotungamirira nekuti takagara tikaita musangano nestanding committee tikazivisa machedo emaprovinci vakaita maconsultation avo vakaona kuti ruzhinji rwevanhu vanga vasiri kutoziva kuti kune danho rakadaro rakanga riri kuitika kuparamendi kedu saka saizvozvo isu takati tiri kuda kumira ne the popular voice kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe nevabereki muZimbabwe vari kuti chii, nekuti tine dambudziko mukati menyika yedu yekufarira zvose zvatinokurudzirwa nemapoka kana maorganizations enyika akaita sana UN nezvimwe zvakadaro daro, vanouya vachinge vaine kuti ruzivo kana maidea vari kuda kuisa mukati menyika yedu, asi isusu takaona zvisina kukodzera nokuti tiri vanhu vechivanhu, tinetsika namagariro edu. Uye kana mahuman rights achinzi auya kwatiri, anofanirwa kuuya akanangana netsika nemagariro edu. Kana mahuman rights aya akupikisana netsika nemagariro edu, anenge asisiri mahuman rights kwatiri vanhu vechivanhu. Saka takaona zvisina kukodzera kuti mwana ari pakati pemakore 12 ne16 anzi awane kodzero yekuenda kuchipatara ega pasina mubereki kunopiwa zvekudzivirira pamuviri, kunopiwa kana mishonga kana achinge abata maSTI zvakadaro. Nekuti tinoona kuti mwana anofanirwa ari pasi pevabereki, mwana anofanirwa kuchengetedzwa nemubereki. Asi mwana akasiwa asisina ruchengetedzo iroro, tinosiya vana vedu vachisara vakangora.
Vamwe vari kuti danho irori danho rakanaka nekuti rakanangana nekudzidzisa vana kuti vange vaine ruzivo nemanakiro kana maipiro akaita nyaya dzepabonde vachiri vana vadiki. Imi muri kuonawo sei?
Isusu papetition yedu tiri kutokurudzira comprehensive sexual reproductive health education kuti vana vadzidziswe nezvepabonde kuti vagone kuzvidzivirira nekuramba kuita zvepabonde kana vasati vasvika pamakore akatarwa nemutemo. Chatiri kuramba kupiwa mishonga yokudzivirira pamuviri kuti mwana ane 12 years. Chatiri kuramba ndechekuti mwana ari below the legal age of majority awane right yekuenda kuchipatara kunorapwa zvirwere zvepabonde asina mubereki. Tinoziva mazviro kwazvo kuti munyika yedu mune varume vanofarira zvekuvata nevana vadiki pachirungu inonzi pedophilia. Isu hatidi zvepedophilia muno. Mwana ngaapiwe nguva yekuti akure, njere dzake dzidzame asati atanga kuita zvepabonde.
Saka pari zvino mava nemasignature mangani kana kuti vanhu vangani vari kukutsigirai?
Vanhu vachiri kusaina vari munzvimbo dzakasiyana siyana, vamwe havana kukwanisa kutipa mafigures ekwavari kuti vasvika panhamba yakaita sei.
Ko iro danho racho ranga richitsvagirwa pfungwa neparamende vasvika papi pari zvino?
Danho iri ranga riri kutsvagirwa pfungwa neparamende rakanga riri petition zvakare rakaitwa neinonzi act yakanga yakamiririrawo maorganization anenge makumi maviri nemaviri akanga anyora petition iyoyo vachiti ndo zvavanga vari kuda kuti zvigone kunoitwa, vachikumbira kuti paramende idzikise makore pachirungu anonzi age of consent yekuti munhu anogona kuenda kunorapwa zvirwere zvepabonde kana kunomwa iyo mishonga yekudzivirira pamuviri kuti isvike pamakore gumi nemaviri.
Tinotenda zvikuru muzvare masarira.
Aiwa tinotenda.
Manzwa kubva kumutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwasvika pazviuru gumi nemazana mashanu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 10,547 mushure mekuwanikwa kwevanhu zana nemakumi maviri nevatatu kana kuti 123 vaine chirwere ichi uye munhu mumwe chete achifa kumanikaland. Kuvhota kwekusarudza nhengo dzeutungamiri hwematunhu madiki kana kuti District Coordinating Committee webato rezanupf kunononoka kutanga mumatunhu akawanda nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakasiyana-siyana. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance Vatendai Biti vanobvisiswa zviuru gumi zvemadhora emunyika semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekurova mumwe mudzimai wekurussia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kune ava sina kunzwa chirongwa chedu nhasi, munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 5 Mpalakazi 2020 u Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli webandla le MDC Alliance umnumzana Tendai Biti ukhululiwe esitokisini ngemva kokubhadaliswa imali yesibambiso kucala lokuthuka omunye wesifazane odabuka kwele Russia.
Ukuthi sabe singazakwazi ukuthi umuntu esimthembileyo lo ubotshwa ngezepolitiki, ubotshwa ngokulumende.
Kwesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lizaqhubeka limemetheka kakhulu kobulawayo ngoba abantu bayaphithizela befuna ukuziphilisa okungabafaka engozini yokuthelelana leli gciwane. Izakhamizi zemaphandleni sezikhuthazwe ukuthi zisebenzelane uhlelo zokuzithuthukisa ezibalisa ukufuya kanye lokulima.
Iphadokethu sasiqasa uyakha ngoFebruwari, sikhangelela ukuthi ngoApril saba sesifakile imbuzi zethu, sokwathi i-lockdown le yaba khona ngoMarch, sisagcina sesiqhekisa izibazo zethu ngoAugust.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Wabakhokheli bebandla le-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti obotshwe izolo phezu kwecala lokuthi wathuka waze waxopha ngomunwe esinye isizalwane sakwele Russia ukhululiwe ngemva kokuba umantshi edalele Magistrate Court eHarare unkosikazi Bongai Mutshutshuti enqume ukuba uBiti kumele ahlawule inkulungwane ezilitshumi zamadola i-$10,000 okuyimali yesibambiso sebail. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UBiti ubotshwe ngolwesihlanu esetheswa umlandu wokuhlasela unkosikazi Tashiana Aleshina, yena ukubikwa eyingxenye yabafakazi kolunye njalo udaba oluphathelene lesinye isizalwane sakuleli esimelwa nguBiti emthethwandaba. Kodwa uBiti uyalilandula leli cala. Umtshutshisi unkosikazi Aidamarombo akasiphikisanga leso sicelo sikaBiti sokuba atholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheyili. Ngaphambilini kokuba ethule isinqumo sakhe unkosikazi Mtshutshuti, igqwetha likaBiti umnumzana Alec Mtshadehama ubekhalazile phambi komthethwandaba phezu kokuhlukunyezwa kukaBiti kusukela ngesikhathi esiyanapholiseni emveni kokubala ngodaba lwakhe kumaphephandaba ezwe ukuthi uyadingakala ngamapholisa wasevalelwa esitokisini. Umtshadehama uthi ufuna umthethwandaba uzihlolisise lezo zikhalazo zokuhlukunyezwa kukaBiti esithi ngoba kuyikwephula ilungelo lakhe. Lezi zikhalazo zibalisa ukuncitshwa amanzi lokudla ngesikhathi esemapholiseni, ukuvalelwa ngecala ebelingakudingi lokho, ukuhlaliswa endaweni kungalandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lokuthelwa izankosi ngesikhathi esiwa emthethwandaba. Umantshi unkosikazi Mtshutshuti unqume ukuthi zihlolisiswe lezi zikhalazo impumela yazo ize kwethulwa emthethwandaba mhla leli cala liqala ukutholiswa. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fadzai Mayere uphe umbono webandla lakhe phezu kokwehlele uBiti.
By 2 o'clock 2 p.m. yesterday, the docket was already ready. Together with his lawyers, obviously, you can take me to court now and we can deal with the remand hearing.
Sixoxe lengcwethi kwezokucubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu umnumzana Jenesani Ntungakwa wapha umbono wakhe phezulu kwalolu daba.
Into eqadikileyo ukuthi khona maso kule ecala elinje lingaba liqiniso kumbeni sonke sikhangela ngamehlo ukuthi sabe singazakwazi ukuthi umuntu esimthembileyo lo ubotshwa ngezepolitiki, ubotshwa ngokhulumende, kumbeni yena engumuntu nje akaziphathanga.
Ukuthoniswa kwecala leli kuzaqhubeka mhla ka 18 Zibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lizaqhubeka limemetheka kakhulu koBulawayo ngoba abantu bayaphithizela befuna ukuziphilisa okungabafaka engozini yokuthelelana leli gciwane. Kumanani akhitshwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke, idolobho lakoBulawayo yilo eselihlala likhokhela. Izolo phakathi kwabantu abedlula ikhulu 123 abangamachumi amathathu 50 bebengabakoBulawayo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyoBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuyakhanya ukuthi ama statistics amahlanga nxa sesikhuluma ngaleli gcikwane leCovid. Kukhanya abantu abaningi bayahlangana lalo. Sikhuluma kanje kathesi ukuthi lama isolation centers amanye ayike ahlale ngelabantu okwesikhathi esidluleyo. Khathi esizwa kuthiwa kulabantu kuyatshengisa ukuthi umumo mubi awumhlanga. Khonoko kuyasikhomba sobala ukuthi igcikwane leli alikhethi muntu, lihlasele nje wonke umuntu. Siyezwa njalo futhi lezinye izikolo lapha kuthiwa ababalisi labantwana bezikolo igcikwane lihlasele. So kusegcekeni khathi esukuthi lapha koBulawayo umumo wethu awumhlanga. So kudinga ukuthi kube le ndlela zokunanzela sibili ukuthi sizame ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ngoba singaqhubeka sinje impilo zethu labantwana bethu zikhanya zingaba phakathi kohlupho olukhulu.
Kuyini ngokubona kwakho okungakubangela ukuthi igciwane leli lingani libhahile kakhulu endaweni zakoBulawayo khona ngapho? Kungakubangelwa yini?
Nxa nginazelela mina umumo ongabusenza kumubangela ukuthi leli gciwane likhanye lisabalala lingena ebantwini abaningi. Kuyindlela abantu esiziphatha ngayo. Okokuqala engakutsho ngathi mina liphango. Abantu ngenxa yokuthi baswela, abantu balambile uzananzela ukuthi lapha abantu abathola khona amathuba okuba nabathengise, labe sithi informal sector, kumbe bathengisa okusemthethweni noma ongemthethweni uzananzela ukuthi abantu bakhanya sebeminyene. Kule ndawo sibulo zinanzelelayo khona bemzini wakoBulawayo ukuthi ungahamba ngezikhathi zantambama kuthiwa ama-3 kusiya kuma-8 kabe sokugcwela abantu bethengisa imihlobo yonke, othengisa ijukela ngothengisa ijukela, othengisa amabhanana ngamabhanana, amatamatisi, amagwili, amabhethana. Khonakhona yikokwenza uthole abantu sebeminyele silungabaya sebebona le ndawo ikhanya ilabantu bokuthi ungayakiyo abantu bayathenga. Ngokuqala ngathi indlala ebangela lokho. Okwesibili sibona ngathi abantu futhi abahloniphi imithetho yafakwayo. Silabanye abantu abangelandabodla nxa uhlana labo abantu bayatshela isihambe sifakile loko kuvala amakhala lemilomo ama-mask. Kodwa isikhathi esiningi yabonani bengakufakanga. Lanxa bekufakile ubona abakufaki abakugqoki ngendlela yakhona. Baya bengavalanga emakhala, bengavalanga imilomo ifake nje ngaphansi kwesilevu la. Uzabona kuphela umuntu esesiba le ntshukutsho ukuthi adonse nxa esebone ukuthi nakamapolisa. Ngezinye indlela imfundiso ebantwini ayikangeni yaze yazika ukuthi bananzele ukuthi lezi zinto okuthiwa sizenze bonke social distancing, i-sanitizing asiyenzeli amapholisa kumbe umthetho. Kuyindlela yokuvikela impilo zethu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyoBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Ibandla leZanu PF namhla lenze ukhetho lokudinga amalunga edale le-District Coordinating Committee esigabeni seNkabazwe. Umbuthano lo ubuqoqwe edolobheni leGweru uke wamiswa kulandela ukuna kakhulu kwezulu. Ekuphethweni kwalumbuthano kube lokukhonona ukuba ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje zibuthene kogudu emangweni wakotshiwara esikhumbuzweni sikanina umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa obhubhe ngenyanga kaNtulikazi wonalo umnyaka.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamlelwa mshweshwe.
Kwezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni sezikhuthazwe ukuthi zisebenzelane kunhlelo zokuzithuthukisa ezibalisa ukufuya kanye lokulima ukuze zinqobe ingxaki ezivele ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus lonyaka. Lesi sixwayiso sivele lapho kusungulwa uhlelo lokufuya imbuzi eBethel eGwanda South. U-Albert Ncube usiphala ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ekhuluma emkhosini okuvulwa ngokusemthethweni kohlelo lokufuya imbuzi eBethel ngolwesithathu, umnumzana Mohoros Makurani umgcini sihlalo webhodi ye-Edward and Love Memorial Trust ukhuthaze izakhamizi ukuthi zixhasane kunhlelo zokuzithuthukisa ukuze zithole inzuzo ethe xaxa. I-Edward and Love Memorial Trust incedisana lezakhamizi kunhlelo zokufuya lwezokulima ukuze ziyenelise ukuziphilisa lapho kule ndlala. UMakuran uthi kuyadingeka ukuthi kungabi labavalelwa phandle kulezi nhlelo.
Kuba nzima ebantwini abagogekileyo kumbe ufice ukuthi kuba nzima ebantwaneni. Thina isifiso sethu ez-Edward and Love ikuthi siqinise ukuba inclusive kwe-programming yethu, wonke umuntu azizwe a part of that program.
Kusungulwe amadlelo embuzi lapho ezizafuywa khona phambilini ngokuthi zithengiswe. Unkosikazi Duduzile Ndlovu weSamlot eGwanda South ngumsekeli kamgcini sihlalo weGwanda Study Circle Farmers Association uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ubabisele muva.
Iphadok yethu sasiqasa uyakha ngoFebruwari, sikhangelele ukuthi ngo-April saba sesifakele iimbuzi zethu. Sokwazi ukuthi nge-lockdown le yabakhona ngoMatshi size sagcina sesiqethisa iziba zethu ngo-August, safake iimbuzi zethu mhlaka 3 August, ubusibisele emuva.
Unkosikazi Sibongile Masuku ongumfelokazi njalo ekuhlelo lokuthunga izikhwama ngamangqongqo abalubiza ngokuthi hamba labahambayo uthi kuyabasiza ukusebenzelana ndawonye.
Ngasuka lapho ngaya kwakha indlu yami ngaleso sikhathi ngiseselwe ubufelokazi obuhlungu. Hhayi, ngathola indlu enhle ngajabula ngemali yezikhwama engizithungayo ngamangqongqo.
Unkosikazi Opha Mabhena owebhalula uziphilisa ngokufuya inkukhu labanye bakhe kodwa layo khala ngegciwane le-coronavirus.
Kathesi sesingani sesithethuthi, into nje esiyihlupho kwakathesithesi mkhuhlane nalo bekhona ukuthi le nkukhu azinganasisatholakale zeziswelakala lokudla okukhwela kokuphela. Kodwa hhayi, siyazuza uncedo ngoba siyaphila le moli sifundisela abazulu.
Osaphethe isihlalo somqondisi we-Edward Ndlovu Memorial Trust unkosikazi Vivian Moyo uyalandisa ngohlelo lwama-study circles athi soluqhelile.
Instead ukuthi babe ngama-singles besenziwa ngama-group okuncane, sebe ngama-associations where they are putting ama-livestock abo together so that they penetrate ama-bigger markets to sell whether imbuzi or to sell as meat, like they are upgrading ukuthi bazuze lama-stands ukuthi bakhe ezinye izakhiwo where they can control the production of their livestock.
Umnumzana Phineas Maphosa ongukansila ka-Ward 14 uthi ziyasiza kakhulu lezi nhlelo zama-study circles esigabeni sakhe ikakhulu ngalesi sikhathi sendlala.
Ziyabanceda ngoba ngathi sekunje kunzima ukuthi badinge ukudla mbe badingeni bathole le mali, kodwa nxa bele ma-project anjengana kumbe inhlelo ezinjengazo lezi kuyabancedisa. For instance, nxa ukwazi laphana besithona bake bathengisa izifuyo zabo bethengisa ko-okela kwoze the brine imbuzi zabo bazuza imali ethize, kukwenza kutshengisa ukuthi kona imali aniyabanceda ekuthini bazuza indaba njengokuthola ukudla kumbe lezinye inswelo ababelazo emakhaya.
Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuthi inani labahlaselwe ligciwane le-coronavirus ezansi emandebeleni seliqonge laya kwaba likhulu lamajuma ayisikhombisa. Ababanjwe igciwane le-coronavirus kwinsukwane esanda kwedlula babalisa amanye amakhansila kamansipala weGwanda kanye lezisebenzi zeGwanda Rural District Council lebhanga le-CAPS osewudala ukuvalwa kwalezi ndawo. UZulu ukhuthazwa ukuthi alandele iziqondiso zokulwisana laleli gciwane ngokugqoka ama-mask, ukuqhelelana lokungabi banengi ndawonye ngoba selimemetheka ngamandla. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lokhu sikudaba lwezemaphandleni. Izakhamizi zasesilobela phansi kwenduna uMalisa ziyakhonona ngokuswelakala kwedibha emangweni waseNdlamathuli laseMasuthi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi zakamizi lezi seziqede umnyaka wonke zingadibhisi inkomo zazo kulumango sokufaka inkomo lezi engozini yokuthola imikhuhlane ebangelwa yimikhaza efana le-tickborne, leyamasondo, lomlomo, i-foot and mouth, leminye. Izakhamizi zakulumango ezikhulumele Studio 7 zibike ukuba udubo solukhona ikuswelakala kwedibha eNdlamathuli laseMasuthi. Umnumzana Sahle Mahlangu osuka kuwa 21 phansi kukamlisa umnumzana Mjikiza wathi uthi udubo olukhulu yikuthi kabala mali yokudibisa inkomo zabo.
Hayi inkomo sezesikhathi nyawuya 2 years ingadidi sezisifa ngemchaza we. Ukhambanisa ngokuthi sezisifa kutangaibisifo i-tipborne disease yana sezisifa zii.
Esinye njalo isakhamuzi esikhulumele Studio 7 umnumzana Mustafa Sibanda uthi udubo lolu soluphazamisa inani lenkomo ezitholakala kulumango.
Sibaseleka futhi okokuthiabatongazi uyabona ukuthi ezizazana kutho ukuthi azizizana zimukise ngoba ingene seyaoma kamani kuzele baphupha bethisila mina lemuva awokuthona amadumba akhona kahlelapheli ngingay emkazaweni ya abaliyaduka amaemphasazi
Esinjalo isakhamuzi esisuka kuwa 28 umnumzana Bernard Mangena uthi uhulumende kumele asize izakhamizi lezi ukuze zidinge indlela yokudibhisa.
Zaphambaniseka ngoba nxa zingadibhisi le mikhaza ziyafa kulezi nsuku. Idibha lokhu egcine mhlaka 26 February ukudibha. Agcine mhlaka 26 February sithi idate yakhona yadibha mhlaka 26 February. Nginezami inkomo zingu-4 kodwa abanye balenkomo eziningi ezedulezane.
Uma ngena uqhubeke ichasisa ngodubo abalalo.
Udaba lethu esilihlupha ngalo yikuthi isibhorane sethu sesagqibeleka alibana vele isibhorane sikhona vele inkomo zethu ingaziphini ngobana idibha likhona. Izantamba but iqiniso yikuthi inkomo iproblem isibhorane, isibhorane sesimba le-extra wakhela kada sidilekile. Kadilikela isibhorane yidona kathesi ngoJulayi but seswelakala ukuthi singathola.
Izakhamizi zesilobela ziqhubeke zisithi uZulu weZimbabwe kumele ancede kulumango ngoba udubo lolu lulakho ukuqeda inani lenkomo elizweni nxa lungalungiswanga. Ngesize njalo isakhamuzi umnumzana wadi egcizelela.
Embele ezinye kazitela mbele siyake zame ukuvethi naye ukuthi sifuna ukuthi sidibhe zinkomo akulanto ebuyayo.
Imizamo yokukhuluma le nduna uMalisa yehlule ugada lwezokulima lalo lungakasiphi imbono yalo ngesikhathi sisiya emoyeni. Imele Studio 7 ngiseHarare Umlondolozi Ndlovu.
Ngikudibana zihlobo olibulisayo Praxitus Jeremiah, ngimele uSthandekile Mhlanga. Kuhlelo lamhlanje silo nkosikazi Maria Rusike, yena-ke oseNgilandi. Nkosikazi, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Okokuqala ngiyabonga ukuthi usinike isikhathi sokuthi sikhulume ngesikwenzayo. Siyabingelela njalo kubalaleli abe Studio 7. I-Royal Destiny okwamanje sisamile ngoba i-Royal Destiny liqembu ebelande ngabantwana, especially abantwana bethu bahamba kuma-universities. Njalo sisebenza lama-artisti azimeleyo akundawo ngendawo. So kuye kwasinzimela ke ngokuba zintsalo, ngesiXhosa sithi kuba zintsalo ukubalela le. Okwamanje sisamile ukuthi sike sithathe i-break, sikhophe umoya, sibone ukuthi singaqhubeka njani ukuya phambili. Kodwa-ke ku-Royal Destiny i-vision yethu kakhulu ngeyokusebenza sisapota abanye ama-artist ngoba i-industry yomculo i-industry eyenza abantu babe isolated okokuthi sometimes uyabe ufuna ukuthi uhlangane labanye abaculi likhulume ngezinto ezilihluphayo njengama-artist. So sivele nje ku Royal Destiny sihlangene lamanye ama artists siyabe sixoxa si encourageana sibonisana supportana sifundisana futhi ilizwi likaNkulunkulu eliyilo elisipha amandla ukuthi siqhubeke ngomculo wegospel ngoba umculo wegospel ngumculo olezilingo olwiswa ngusathana kakhulu so kuleyo branch ke asiyekelana siloko sila baculi esisebenza labo esiba supportayo
alisahlangani vele sokwahle kwama konke kumbe selibuthana ngezinye indlela
sesibuthana ngezinye indlela sesibuthana ngezinye izizathu asisabuthani kakhulu ngokurekhoda umculo okwamanje kodwa sibuthana sincedisana so sesilohlelo olutsha olungumntwana weRoyal Destiny okuthiwa yi-Inspire Nations
chasisa nge-Inspire Nations leyo
i-Inspire Nations lohlelo esilwenzayo umsakazo we-Radio 54 lapho esi-celebrate abanye abaphumeleleyo sincedisana nje ukubonga uNkulunkulu ngasenzela khona sikhuthaza labanye ukuthi bafunde kulabo abaphumelelayo sesilabaculi abaningi esibaletha kulolu hlelo sifunda ngokuthi kuyini okwenza ukuthi baphumelele kanjalo ke siyaxoxa njalo nangezinto ezisihluphayo ngumntwana weRoyal Destiny osakhula ke laye sikanetha lo hlelo esithe sakhona ukuthi silwenze kulezi nsuku ze-COVID ngoba sile sikhathi sokuthi senze something uNkulunkulu wafaka ke enhlizweni yethu ukuthi senze something virtually kumedia virtually ukuthi sisupporte abanye siphakamise abanye
mbele lalele kungxoxo esiyenze lo nkosikazi Maria Rusike isikhathi asavuma ukuba siqhubekele phambili sesisimalapha olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah
siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lamhlanje sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane abahlala kwele South Africa eyezim imbokodo
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga kanyukelwa umsakazi ngiyabingelela kubalaleli
Ungasitshela ukuthi umumo unjani kulandela ukuvulwa kwamabhoda ikakhulu le eBridge bakhona yini osebezwile asebehambile kumbe ukuphenduka bevele ekhaya
Msakazi ngicabanga ukuthi ngimva ukuthi amabhoda avulwe ekuqaleni kwena lenyanga esiqalileyo abantu abaningi babelesisa lokuthi bafuna ukuhamba ekhaya uhlupho lungathi kusebantwini laba abafuna ukungena eSouth Africa lapha emngceleni weBridge bengena bevele eZimbabwe engibona ngani bathi bahlutshwa kakhulu yiwo la ama certificate awe COVID-19 ukuthi kumele uze la ama certificate COVID-19 abonise ukuthi awunaso awunali igciwane leli le coronavirus so kungathi ukuye ekhaya kuyahambeka mpela kusuka eSouth Africa usiya eZimbabwe kuyahambeka sisalinde kakhulu ukuthi njengoba kuyimpela nsulo omalayitha bezaphuma bethwale behambe ekhaya sibone ukuthi bayahamba kuba njani emngceleni bazodlula kanjani andimase bejika ukuthi bajike bephuma eZimbabwe bengene eMzansi Afrika kuzoba lula mbe kuzoba nzima ongakanani
Yona iminyaka yonke ngalesi sikhathi abantu bayandise ukuhamba ngobuningi besiya ekhaya kodwa ubona njani kulo umnyaka
Msakazi uyayibona lento yobhubhani lwe gciwane leli le coronavirus ingathi imoshe izinto eziningi njengoba ibivele imosha kusukela iqala ukuba khona uqalelo ngomnyaka la manje ngathi izokwehlisa kakhulu izinga labantu abazofuna ukuya ekhaya. Okuqala kuzabe kusenziwa ukuthi abantu abazafuna ukuphuma eSouth Africa besiye eZimbabwe, indleko zakhona vele zizaba zeziningi, abantu abaningi kuzaba nzima. Kanti futhi abanye abantu bayesaba ukuhamba ukuthi baphume basuke lapha emsebenzini bahambe baye eZimbabwe, bafike ekhaya eZimbabwe. Iningi labantu likhala ngokuthi kusokungenzeka ukuthi mhlawumbe sithi sikhona ngale kuvalwe futhi kube le lockdown, sigcine sehlulekile ukuthi siphindele emsebenzini. Abanye futhi bakhala ngokuthi eZimbabwe bakhoshwa ngama-test la afunekayo ukuthi atholakala nzima mbelulo okungakanani nxa behambile mase befuna ukujika uze bathole ama-test lawo bayetesta for i-COVID-19 ukuthi batholakala ukuthi ba-negative. Aba abantu basemangqiyana abazi ukuthi kuzoba lula mbe kuzoba nzima okungakanani ukuthi bayenze leyo nto. So abantu bangathi basamile kancane ukuthi bahambe, wabona omunye la usalinde ukuthi aqale abantu abahambayo bazobuhamba bajike njani. So kulesi sikhathi ka-Christmas low ngathi sizabona abantu besiba baluthwani kakhulu, ngathi bonke abantu basengani bare kungabazi ukuthi bahambe kumbe bangahambi. So kuzoyenza ukuthi sibone inani labantu abachapha umngcele ngale festive season lisiba lincane kakhulu.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ayi, ngiyabonga msakazi, ngibongela kubalaleli. Sengathi abantu bengaba lokuhamba okuhle, laba abahambayo abasuka kwamanye amazwe besiya eZimbabwe, bantu batheste bahambe besazi ukuthi banjani ngesimo sabo sobhubhane lolo lwe-coronavirus. Ngiyabonga.
Lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane abahlala eSouth Africa eZim Imbokodo, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Sizigqibeke ezalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa oloqembu leDubute Warriors, lona eselethule idlalade elitsha elilesihloko esithi uMasila kudliwa. Untungameli Nkomo uyalandisa.
Iqembu leDubute Warriors liphuma khona kanye koDubute ePlumtree. Umkhokheli waleli qembu uThobani Duve ulonda imbali yabo.
Siqale ngo-2014 sakhipha i-album ethu Kopu Kopa, sabuya ngosasidleni indlebe 2015, 2016 nguvuma, 2017 nguzonelwa mvunye, 2018 ingqobe, 2019 ngirabutho, and then 2020 hit song uMasila kudliwa enethunga kayisengeli phansi. Kwafitshane nje yimbali engingayichaza ngeDubute Warriors. Sinabafo wethu ababalisela uGray Tony Chuma, uMillicent Dube, noThindo Manyanga, oPromise Dlovu, uRhythmist.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi bahambile uqokile lingamfulatheli, kanye lethi ukugula. Abangathanda ukuthenga idlalade balithola ngaphi tu?
Njengoba thina si-based eSouth Africa, idlalade lethu elitsha litholakala khona eGoli. Uthinta inombolo engizozitsho manje ngu-072-604-6784. Ma ungaphandle kweSouth Africa, just remember ukufaka i-code ngu-0027 ubusufaka ukuthi 72604-6784.
iwapi amazwi ongawachiyela abalandeli?
Abalandeli womculo werumba sokukhuliseni siziphathene kahle sithole na ama-CD ama-original. Ngiyakhuthaza njalo ukuthi abantu besubscribe kuDupute Warriors official channel kuYouTube. Ibhalwe Dupute Warriors official, just subscribe to that channel ukuze nathi siqhubeke siguguzeleka ukuthi siliphakele uluju lwendlebe.
Aphuma ke enkundleni amaqhawe eDupute Warriors ngale.
Kibala pauhlelo lwethu lwalamhlanje livalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.